Vachitaura pagungano rekukurudzira kuti mutongo werufu ubviswe pasi rese kana kuti International Day Against the Death Penalty, gurukota rezvemutemo vaEmmerson Mnangagwa vati vakazvipira kusiya basa pane kusaina magwaro ekuti vasungwa vakatongerwa rufu vaurayiwe. VaMnangagwa ndivo vanokwidza mazita evanhu vanenge vatongerwa rufu kumutungamiri wenyika uyo anoenera kupedzisira pakuti vanhu ava vaurayiwa here kana kuti kwete.
Since I came to this ministry, we have 89 people on the death penalty, death row. Two of them are women, 87 are men. And they are lucky, they are not signed papers for their execution. So at the end of the day, I think we commit them to life imprisonment. I would even rather resign than sign the certificate.
Vati bazi ravo riri kutsvaga nzira dzekuti mutongo wevanhu ava ushandurwe kuitira kuti vagare mujeri upenyu hwavo hwese pane kuurayiwa. VaMnangagwa avo vakatongerwa rufu nehurumende yeudzvanyiriri kuma1960 vakazotadza kuurayiwa nekuti vainge vana makore ari pasi pevanhu vaifanira kuurawa. Vati kunyange hazvo bumbiro idzva richibvisa mutongo werufu kuvanhukadzi, varume vechidiki nevabva zera, chinangwa chavo ndechekuti dai mutongo werufu wabviswa zvachose.
That while it is the vision of government through my ministry, as well as the seemingly general feeling of the people of Zimbabwe to abolish the penalty, it is no doubt a process and not an event. The tone is, however, been set through the new constitution. We see that the trend is now towards total abolition.
Vati vachagara vachipikisa mutongo werufu pese pavanenge vari. Mukuru weAmnesty International muZimbabwe vakazi Nzilala vati hurumende inofanira kubvisa mutongo uyu sezvo uri mutongo unoratidza utsinye pamwe nekurwadzisa vanenge vasara.
Chekutanga ndechekuti tinoda kuti hurumende yeZimbabwe ideclare officially inonzi moratorium. A moratorium kureva kuti izvo kunoitwa an official position yokutaura kutiko nyika haisi kuzoexecuta anyone, even vanhu vari padeath row havasi kuzoexecutwa, kuitira kuti izvo tichitanga kugadzirisa mutemo towards complete abolition of the death penalty.
Pavanhu vese vakatongerwa rufu, vaviri vavo vakadzi, Zimbabwe yakapedzisira kuuraya vasungwa vanenge vatongerwa rufu muna 2005, uye pari zvino haina munhu anouraya vanhu sezvo aivepo akasiya basa. VaMnangagwa vashora dare International Criminal Court vachiti rine rusarura uye rinoda kuranga vatungamiri vemuAfrica chete, richisiya vatungamiri vedzimwe nyika dzakaita seAmerica neBritain. Vati vaimbo vemutungamiri weAmerica vaGeorge Bush nevaimbo vemutungamiri weBritain vaTony Blair vangadai vakatongwa nedare iri nenyaya yekuurayisa vaimbo vemutungamiri weIraq vaSaddam Hussein, asi dare iri harina zvariri kutaura nezvenyaya iyi. Vativo havaoni chikonzero chekuti vanhu vemuAfrica vaende kunotongwa kuEurope sezvo nyika dzemudunhu iri dziri idzo dzainge dzakapamba nyika dzemuAfrica.
I believe that the lifespan of the ICC has now told us in Africa that it is not playing fair. There is no playing field for the international community with regard to who goes there and who doesn't go there. So we as a nation would want to discuss with our colleagues, point out that this thing is biased against Africa than the rest of the international community.
Vati Zimbabwe haisi kuzofa yakabvuma kutongwa neICC. Mune imwe nyaya, veNational Gallery of Zimbabwe nhasi vapembererera kudzorwa kwezvivezwa zvakabiwa pagallery iyi muna 2006 zvikazowanikwa kuPoland. Zvivezwa izvi zvakawanikwa nerubatsiro rweUnited States Federal Bureau of Investigations neCentral Intelligence Agency. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.